Ndaishandira ndiri kumazowe pabox 10 mazowe. Ndakatanga kushandira chikoro ichi musi wa 2 September 2013, ndikazomiswa musi wa 5 March 2018. Saka ndakashanda makore mana nehafu.
Chikonzero chei chamakamisirwa basa?
Handina kupiwa kuti chikonzero, asi kuti ndinongofungidzira kuti ndakatadza. Handina kuendese mwana waaifanirwa kuendeswa kuchipatara. Mushure mekunge motikari yandakanga ndapiwa kuti ndishandise yaita kafort, saka ndokubva ndataura ndaripota fort yacho kune maofficials avo, asi havana kugutsikana nazvo. Vakanga vachiti vanongondiendesa mwana kuchipatara. Ndobva ndati ndofamba here nemotokari ine dhoo risina kuvharika rekumashure yakashama. Ndo pavakabva vandikatira foni mukuru iyeye. Kubvo ipapo ava mangwana acho mande, ndakangondiwa ndakungonzi uchafanirindiuri pano pamasa. Ndo kubva ndangomiswa pasina piwa notisi yekunyora pasi, asi yakanga iri verbal saini yekuti wakumira basa.
Saka vaita izvi makazotora matanho api manje?
Ndakanomhangara nyaya yangu kune National Employment Council Educational Welfare. Ndo kwandakanyoresa nyaya yangu. Vaifanirwa kunge vakaserwa samoni rekuti paite hearing, asi hakuna wauya nenguva dza11 dzaifanirwa kunge nyaya yangu ichinzikwa.
Mapuwa here rimwe zuva rekuti nyaya iyi inganzwika rini?
Hongu tapiwa musi wa 10 April.
Ko, mashandiro amanga muchiita anga akamira sei makore esaya?
Ndanga ndichishanda basa rekutyaira. Ndaityaira bhazi revana vechikoro kuenda kumitambo, kumasports, kumaeducational trips nezvakadero. Nemotikari dzimwe diki dzepachikoro kuita mabasa akangosiyana siyana. Saka ndaya ndichishanda sadhiraivha.
Ko, maipiwa here dzimwe mari sekuti kana masenza muchiita overtime maishanda maours akawanda zvakadi?
Maours ndaishanda akawanda ari kunze kwebasa, sekuti kana ndaienda kumasports ndaikwanisa kudarika nguva dza4 kuro dzekupedza basa zvekusvika kuma8 kana kuma9. Masaturdays ndaishanda ndaienda kubasa ndisina mari yandaipiwawo yekombanishoni yeizvozvo.
Saka kwamakaenda kunomhangara vari kuti kudii nenyaya yemashandiro akadai?
Ndo zvavanga vari kuti izvo paitwe hearing neakamirira kambani iyoyo wozotsanangurirwa kuti pane here zvanga zvisiri kufulfirwa nemaareas anofanirwa kubhadharwa kana vachizenge vawirirana nazvo. Kana vasina, veNational Employment Council vati vanoturawo nyaya vachikwidzawo kulabour court kusvikira zvizenge zvagadziriswa.